Vachitaura Studio 7, mashikoko tamunyadze zvezvirwere zvepfungwa mubasire zveutano, Dr. Anesu Isabel Chinopere kwevati, vanhu vakava neutano hwepfungwa zvinosimudzirawo nyika.
Utano hwepfungwa ndezviya zviri matiri zvinoita kuti tikwanise kuti kana tichinge taita zvatinoita, tinenge tichiitawo rupande rwedu mucommunity, tichiitawo rupande rwedu mumafamilies medu, tichiitawo rupande rwedu mumabasa edu zviri mune zvakasa.
Dr. Chinopere kwevati kuchengetedza utano hwepfungwa vanhu vanofanira kuwana zororo rakakwana kusanyanya kudzamisa pfungwa pamwe nekudya kunovaka muviri. Vati wokukanganisika muutano hwepfungwa kunogona kukonzera kuti munhu ade kuzviuraya.
Zvimwe zvachona zvinogona kuuya kubudikidza nekuona munhu achiinzopererwa achiona kunge upenyu husina zvamurevera pakurarama. Zvinogona kusova zvakare zvinosvitsa pakuti munhu anzwe kuda kuzvisungirira.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vane machemawere vati vakaona munhu orasika mukufunga, mukutaura nemukuita zvimwe zviratidzo zvechirwere chepfungwa.
Tikatotanga kuona letot appearance zvamataridziki ake kuti munhu zvatotarisira kuti munhu panguva yake nezera rake anofanira kunge achifamba akapfeka izvozvo, kana kuti achiragidza uso hwake unenge waragidza sei, umwe anagidza kuchema, umwe arungoseka, umwe anenge asina kupfeka zvakanaka, umwe anopfeka zvakatsvina. Tozoona matauriro emunhu kutaura kwaanoita inogona kunge uchikanganisika zvakare, itori saini yekuti pane chirwere chepfungwa nekutanga kutaura zvinhu zviri kuenda kunze kwezvamukutaura chete off topic.
Nyanzvi mune zveutano amai Muchamukamuri vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinogona kukanganisa utano hwepfungwa kusanganisirawo mamiriro akaita zvinhu munyika kunyanya munyaya dzezveupfumi.
Mwaka hauna kuita zvakanaka, vanhu havana kukohwa, saka mukati medzimhuri hamuna zvekudya zvakakwana. Izvi zvinogona kuwedzerawo kuti utano hwepfungwa huderere, uyewo mumabasa vazhinji havana mabasa, nyangwe mari inotambigwa yacho ishomasa, zvinoita kuti vanhu vasazogara vakadikara vaine mbaro.
Amai Mukamuri vati kushungurudzika mupfungwa kunopawo kuti vamwe vade kushandisa zvinodhaka, izvo zvinotowedzera dambudziko iri.
Mwamozoona vana vadiki vamwe voenda kumadrugs nokuti chaanosora achiita hapana, unongovagere mumba, obuda mumba oenda pabhiriji, sangana navamwe vogara ipapo, vopedzisira voputa zvinodhaka nokuti havana chavari kuita chakanyanya.
Amai Mukamuri vati senzira yekuchengetedza utano hwepfungwa veruzhinji vanofanirwa kugamuchira matambudziko avanosangana nawo muupenyu votsvaga rubatsiro kubva kunyanzvi. Imwe nyanzvi zvakare mune zveutano hwepfungwa vametha Monyamande vati zvimwe zviratidzo zvekusagadzikana kweutano hwepfungwa zvinosanganisira kushaya hope uye kugara munhu aine kutya kwakanyanya.
Kana uchikwanisa kudya zvakanaka uchinakirwa nechikafu chako uchifara nevamwe mukudya umu, zvinongova zviri zvirinani. Kurara hope dzekuti unozomuka kwaedza ndechimwe chinhu chekuti chinoda kuongororwa, chinowanzooneka kana utano hwepfungwa hwakukanganisika. Kaona muchingonzwa kushaya simba, zvinogona kureva kuti utano hwepfungwa dzenyu hwaita kakukanganisika zvekuti munenge maakupinda mune yatinoti depression. Donge kana muri kudya zvakanaka asi muri kunzwa muchishaya simba. Kungonzwa kusurukana, kaona muchinyanya kurumidza kuvhunduka kana kukurumidza kutya kana kukurumidza kutiza, unorakidza kuti pane chinhu chakakanganisika mupfungwa dzenyu.
Nyanzvi dzinoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuramba richikomba munyika. Mukutanga kwemwedzi uno mutongi wedare repamusoro amaifielda Musofa vakati hurumende yava kufanira kutora matanho ekubatsira vane zvirwere zvepfungwa sezvo vakawanda vavo vange vopara mhosva dzakawanda uye vava kusadza nzvimbo dzinochengeterwa vane zvirwere izvi mumajeri.
Ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere.